Mumwe webagari vekwa chiyadzwa ndi ambuya Rebecca Chishingwi vari mubhuku rasabhuku mukwada kwachiyadzwa. Ambuya ava vanoti vava kutyira utano hwevana vavo uye nevazukuru vavo nekuda kwehuruva iri kupfumburwa iyi. Vanoti vave nenguva yakareba vachiendesa chichemo ichi kuvakuru vekambani yeZCDC asi pasina matanho ari kutorwa. Ambuya Chishingwi vanoti mamwe makambani aimbochera mangoda kwachiyadza asati amiswa aipota achitotesa nemvura migwagwa yavanoshandisa. Uye vaisaitira mabasa avo pedyo nekunogara vanhu.
Kwedu kwachiyadzwa tiri kuomerwa neupenyu kupfurikidza nedhasti riri kumainwa. Havana kuda kutanga vataura nesu kuti takuya kumaina kana kuti watisimudze. Takangoerekana watosvika wakutomaina zvekuti izvozvi dhasti usiku tinongora tichiti kana uende panzvimbo imwe isina dhasti asi unongorinzwa kunge undori mukati mwaro. Nekuti ratinyanyira dhasti. Saka tiri kuti kuwana wadiki hapana zvaungatibatsirawo nazvo here kuti wana awa kufema kwavarikuita dhasti varege kubvawo kura wakadaro vanoita zvirwere.
VaMalvin Mudiwa ndivo sachigaro wesangano rinorwira kodzero dzevagari venharaunda iyi reMarange Development Trust MDT. VaMudiwa vanoti nyaya yekupfumburirwa huruva kuvanhu venzvimbo iyi yanyanyisa kwazvo uye vave kutokumbira kuhurumende kuti ipindire panyaya iyi.
Nyaya yedhasti yakaipisise zvinoda agent attention like now. Izvozvi zvipatakaendapo kuseri kwedzimba dza village head tinoengana dzatowo padhuze pekuda kutovharwa negomo rariunganidzwa neZCDC pairi kumaina. Dhasti racho ririkoko riri kubuda harina kumira mushe. Vana vaafektwa ka tirongoti dai hurumende yanga itinzwirawo tsitsi yangotoona kuti zvakuda kuti agent attention. Izvozvo zvotai tichifungira nezvazvo kuti dai yambomira kumbomaina yotanga yagadzirisa zvine chekuita noupenyu hwevanhu kuti upenyu hwevanhu husave first, nekuti nyaya yacho haina kumira mushe. Saizvizvi takatonyore tsamba kuna Minister of Mines tichitaura kuti behavior ZCDC zveyakafomerwa handizvozvo taakuona izvozvizvi. Ngaigadzirise zvinhu zvayo zviite in order.
Sabhuku venharaunda iyi vatanyiswa tinoengana vanoti vapererwa nezano sezvo vechidiki varivo vakanyanya kutarisana nenjodzi yezvirwere. Sabhuku tinoengana vanoti vanotarisira kuti vakuru vekambani iyi iri kuchera mangoda vateerere kuzvichemo zvevagari kwete kuisa rudo rwavo rwemari kumberi. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakuru vekambani yeZCDC kuti tinzwe divi ravo pamusoro penyaya iyi kunyange hazvo pange pane matanho ekuedza kuvabata parunhare nhasi. Takundikanawo zvakare kubata gurukota rinomirira dunhu reManicaland muzvare Mandichimene pamusoro penyaya iyi uyewo mudzviti vafungaimbetsa vedunhu rino. Chiremba mukuru wedunhu reManicaland Matron Mafaune vanoti zvirwere zvinosanganisira asima, chikosoro nezvimwewo zvinowanikwa nekuda kwekugara nguva refu vanhu vachifema mweya kana mhepo ine huruva. Vanoti veruzhinji vakatarisana neizvi vanosungirwa kunoongororwa kuchipatara nekukurumidza kuitira kudzivirira njodzi. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.